Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats vaita gakava nhasi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Gakava iri raitirwa kuAtlanta, Georgia richikokerwa nenhepfenyuro yeCNN. VaBiden navaTrump vatadzurana sezvange zvakatarisirwa neveruzhinji mugakava iri. Vataura nyaya dzakanangana neupfumi, kudzivirirwa kwenyika, utano, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Panyaya yeupfumi, vaBiden vati hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa zvinhu vachiti vaTrump vakasiya nyika yagwadama. Asi vati zvakakanganiswa navaTrump izvi vari kuzvigadzirisa.
Ndinofanira kutarisa zvandakasiyirwa pandakatora chigaro chemutungamiri wenyika zvandakasiyirwa navaTrump. Upfumi hwainge huri kumawere, takakanganiswa neCovid. Nekuda kwemitemo yavaTrump vaingoti vanhu imwaijiki.
VaTrump varamba mashoko aya vachiti munyaya dzezveupfumi vakasiya nyika iri parinani asi ikazoondongwa navaBiden.
We have the greatest economy in the history of our country.
Tainge tine upfumi hwakasimba munhoroondo yose yeAmerica. Munhu wese aishamisika uye dzimwe nyika dzichitochiva dzichitevera matsimba. Takazorohwa nechirwere cheCovid, saka takashandisa imwe mari kuti nyika isazogwadame.
Panyaya yekodzero yemadzimai yekubvisa nhumbu, vaTrump vati zvinofanira kuendeswa kumatunhu kwete kuhurumende sezvakatongwa nedare repamusorosoro reSupreme Court.
We had Roe v. Wade and everybody wanted to get it back to the states, everybody without exception, Democrats, Republicans, Liberals, Conservatives.
Munhu wose kubva kumapato ose, maDemocrats, maRepublicans vezvezvitendero vaida kuti izvi zviitwe nematunhu kwete hurumende. Saka ndakasarudza vatongi vatatu vakavhota kubvisa mutemo uyo zvichireva kuti zvave kumatunhu kuita zvaanoda kwete hurumende.
Asi vaBiden vati hurumende ndiyo inofanira kuva nechekuita nenyaya iyi sezvo mamwe matunhu anotsigira maRepublicans ave kuramba kuti mai vabvise nhumbu kunyange utano hwavo huri munjodzi.
As for Roe v. Wade, which had three trimesters. First time is between the woman and the doctor.
Ini ndaitsigira mutemo weRoe versus Wade uyu. Mutemo waiti kubvisa nhumbu kwaiitwa mudzimai ataura nachiremba wake. Kechipiri, chiremba anokwanisa kuita izvi kana upenyu hwaamai huri panjodzi. Pfungwa yekuti vezvematongero enyika vave ivo vanofungira mudzimai haina kunaka. Ndikasarudza zvakare semutungamiri ndinodzosera mutemo uyu.
Vachitaura nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaTrump vati vaBiden vari kutatarika kupedza hondo kuIsrael neUkraine. Vati vakasarudzwa vanokwanisa kupedza hondo pakati peRussia neUkraine nechimbi-chimbi. Asi vaBiden vati vakwanisa kubatanidza nyika dzakawanda pasi rino kuti dzibatsire Ukraine, vachiti vaTrump vanenge vanotsigira vaPutin. VaBiden vati vaTrump havangakwanise kumisa hondo iyi. Uye vatiwo vaPutin vakaregererwa vachiita madiro aGeorgina vanoramba vachipamba nyika dzakawanda. VaTrump vati vaBiden vari kuregedza mbavha nevarofurikidza mwero vachipinda muAmerica vachiguma voponda vanhu nekuita mamwe mabasa erima. Asi vaBiden vati vakaedza kudzika mitemo yekuti vanhu vasangopinde munyika, vaTrump vakafurira vebato ravo remaRepublicans kuti vasavhotere bhiri iri. Vatiwo havawirirane nezvimwe zvaitwa navaTrump kune vanhu vaida kutsvaga upoteri munguva yavainge vari mutungamiri wenyika. Panyaya yekuti zvii zvichaitirwa vatema vemuAmerica, vaTrump vati mitemo yavaBiden iri kupa kuti vatema vanonge svosve nemuromo. Asi vaBiden varamba nyaya iyi vachiti vakwanisa kusimudzira upfumi zvapawo kuti vatema vagare zviri nani. Varume vaviri ava vatadzuranawo vachikandirana makobvu nematete panyaya yehunhu hwavo. vaTrump vati vaBiden ndivo vakaita kuti vasungwe nekupomerwa mhosva yekunyora mashoko ekunyepa pamagwaro avo emari yemitero vachinzi vakabhadhara mari yevharamuromo kune mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde kuti vakwanise kubudirira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 izvi vanonzi havana kuzvitaura mumagwaro emitero vaTrump vativo mhuri yavaBiden inoita zvechitsotsi zvakapa kuti mwana wavo Hunter Biden asungwe asi vaBiden vati aya manyepo vakati vaTrump vakaita zvepabonde nemudzimai anoita zvemafirimu epabonde vachiita gumbo mumba gumbo panze vativo vaTrump vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa asi varamba mashoko ekuti mhosva dzavari kupomerwa idzi dziri kukonzerwa nehurumende yavo Studio 7 yaitawo hurukuro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti tinzwe maonero azvo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambova sachigaro webato rinopikisa reMDC vaDan Moyo vati vaTrump vange vasiri kutaura chokwadi uye kuvavhotera kunogona kukonzera mutauro
election yaNovemba iyi inoratidza kuti is about the life of democracy muno muAmerica because vanhu vakasachenjerera vakapesira vapinza vadzosera Trump kuwhite house tichaona dictatorship ichitoteka over because Trump padebating zvaangachingoita kungonyepa chete hapana chokwadi chaangachitaura and angasingapinduri mibvunzo
asi vaimbova sachigaro weZANU PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni vati vaBiden vanenge vari kuremerwa nemutoro
tingati pagakava ratava kuona iri vaBiden sezvo varivo vari panyanga varatidza nyika yeAmerica nevanhu vese vanga vachiona kuti vamutana vamunhu akwegura kubvira pavatanga kupinda mafambiro avo izwi ravo mhinduro dzavo dzanga dzisiri zvanga zvisiri kufambirana muchirungu yatingati lack of coherence
rimwe gakava riri kutarisirwa kuitwa muna Gunyana